Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Inosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri mbudzi 23, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana mvura ichiya pakati peusiku vari kureva kuti vanhu vari varara kwaswera kubata vanofanira kumuka pakati peusiku vachicherereza mvura nekuti nyaya yemvura iri kucherwa usiku ndaizwa kwakawanda vanhu vari kumuka pakati peusiku saka ndoda kuziva kuti wavanenge vachivhurira usiku ndivanhuyi vanofanira kumuka usiku vachicherera mamvura.
Dambudziko rekushaikwa kwemvura muguta reHarare rotaurwa nezvaro mudare reparamende.
Munhu wose ane kodzero yekuti aregiste kuvhota uye kuti avhote kana nguva yekuvhota yakwana. Saka takatarisana nezvirongwa zvatati nazvo zvokukurudzira vechidiki nevamwe vanhu vese kuregista kuvhota. Tinoti tadzoserwa kumashure chaizvo nezek panyaya yekususpenda kwavaita registration plates yanga ifanira kutanga musi wa 6 December.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rekumbomisa chirongwa chekupinda muvanhu richivanyoresa kuti vakwanise kuvhota. Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika raibva nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemaSables chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakuru vakuru mubazi rezvematunhu nemadhorobha pamwe nemukanzuru yeHarare vanoti kuvandudzwa kweguta pasina kuvakwa kwemadhamu pamwe nekutenga michina mitsva yekugaya mvura ndizvo zviri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemvura muHarare. Godwin Mangujga anotipanya inotevera.
Vachipa humbo kuparamende zvichitevera chichemo chakakwidzwa kuparamende nevamwe vagari vekubudiriro chekuti kanzuro yeHarare iri kutyora kodzero dzavo nekuvashayisa mvura. Vakafanira kubata chinzvimbo chemunyori wekanzuro yeHarare injinia Pakamile Moyo vati ichokwadi kuti kanzuro iri kutadza kupa vagari mvura yakakwana nekuti mvura yairi kugaya ishoma pane inodiwa neguta rese. Vati izvi zviri kukonzerwa nekuti mvura yave shoma muHarare, zvigayo zvemvura zvishoma uye zvasakara. Vatiwo mapaipi emvura asakara zvekuti mvura yakawanda iri kurasika mumapaipi aya. Vamoyo vati Harare inoda mvura ino ita mamegarita churu nemazana maviri pazuva 1200 megaliters asi vakati vari kugaya mvura inoita mamegarita mazana matatu nemakumaviri 320 megaliters. Vati Harare inokwanisa kugaya mamegarita mazana manomwe 700 megaliters pazuva kana zvinhu zvakanaka. Vati nenyaya yekushomeka kwemvura misha inogara vashoma yave kuwana mvura mazuva maviri pasvondo. Misha inogara vakawanda ichiwaniswa mvura mazuva mashanu pasvondo. Pachichemo chevagari vekubudiriro kudzimba dzeCaps vamwe vati pakavandudzwa musha uyu pachivakwa dzimwe dzimba zviru zvishanu chigayo chemvura chaifanira kushandiswa nedzimba idzi hachina kuvakwa zvakanaka, izvo zvave kuita kuti nzvimbo iyi iwane mvura kubva kuchigayo chinoshandiswa nemimwe misha yose yebudiriro. Mumiriri webudiriro muNational Assembly avo vane venhengo yekomiti yeparamende inoona nezvematunhu vaCosta Machingauta veMDC Alliance vararidza kusafara nemashoko ataurwa navamoyo vachiti nyaya yekushayikwa kwemvura yave kukonzera zvirwere munzvimbo iyi.
Kune maareas asina mvura for more than emanzi oro ndinokwanisa kuwana mvura kana ndaita laki kamwe chete pawiki 2 am ichiitana 5 Saka ndoda kungoti ipapo vanyatso tsanangura ende vachitaura kuti information yavakuzotiudza kunoku vari kuifora kupi, vari kuiwana paground here kana kuti vari kungozviita vakagara muoffice. Ende kana vakagara muoffice hazviiti here kuti vaende panzvimbo sevakuru vekanzu vachinozvionera vega kuti zvavari kutaura kunoku nezvitura paground zvakafanana here?
Sachigaro wekomiti inoona nezvematunhu Reverend Miriam Chikukwa veZANU PF vati havasi kufara nenyaya yekuti mvura inouya pakati peusiku mumisha yaka wanda.
Kana mvura ichiuya pakati peusiku vari kureva kuti vanhu varara kwaswera kubata vanofanira kumuka pakati peusiku vachicherereza mvura, nekuti nyaya yemvura iri kuterwa usiku ndaizwa kwakawanda vanhu vari kumuka pakati peusiku. Saka ndinoda kuziva kuti wavanenge vachivhurira usiku vanhui vanofanira kumuka usiku vachicherera mamvura.
Asi vamwe vati nyaya yekuti mvura inouya nguvai inoenderana nemamiriro akaita nzvimbo, vachiti nzvimbo dzakakwirira ndidzo dzinononoka kuwana mvura.
Tikaenda kana kuti budiriro 3 tine area yatinoziva reservoir level yedu rikaita less than 2.7 meters vanoshaya mvura because vari pahigher ground. Saka sometimes now those areas dzinenge dzishaya mvura because ne elevation yazo, but usiku demand panoita low inogona kuzobuilda up mvura yeusiku yako. That's why you find kuti vanhu vanozowana mvura usiku. It's not deliberate on our part to kuti vanhu vache mvura usiku.
Vamwe vati vanovimba kuti dambudziko remvura muHarare rinogona kupera chete kana madhamu ekunzvi nemusami achinge avakwa. Vatiwo kanzuru ichishanda nemamwe masangano anobatsira pamwe nerutsigiro rwairi kuwana kubva kuhurumende pasi pemari dzekuvandudza matunhu kana kuti devolution, vari kuvandudza zvigayo zvemvura pamwe nekutenga mapaipi matsva. Mukuru anoona nezvematorobha nematunhu mubazi rezvematunhu vaMike Mazai vati zviri pachena kuti nyaya yekuramba pachivakwa dzimba pasingavape madhamu nezvigayo zvemvura ndiyo iri kukonzera dambudziko remvura muHarare. Vati hurumende iri kutsigira kanzuro yeHarare kuti ikwanise kupa vanhu mvura yakachena. Asi vatiwo vagari vanofanira kubhadhara chikwereti kukanzuro icho chave kudarika mabhiriyoni 10 nemazana manomwe madhora emaRTGS. Asi dzimwe nhengo dzekomiti iyi dzakaita sava Joel Gabuza veMDC Alliance havana kufara neumbo hwekanzuro yeHarare vachiti vange vachinzwa kuti dambudziko remvura muHarare riri kugadziriswa kubva muna 2013 asi riri kutowedzera. Pabhajeti rave remabhiriyoni 44 emaRTGS regore rinouya, kanzuro yeHarare inoti mari zhinji ichaenda kumabasa ekuwanisa vanhu mvura yakachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rekumbomisa chirongwa chekupinda muvanhu kuitira kuti veruzhinji vakwanise kunyoresa kuvhota. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Masangano aya anoti haasi kufara sezvo ZEC yakazivisa kuti chirongwa chekupinda muvanhu icho chaifanira kutanga musi wa 6 zvita chamiswa asi pasina zvikonzero zvakajeka zvapiwa. Masangano aya anoti kumisa kwechirongwa ichi kunotyora kodzero dzevagari munyika kunyanya vechidiki dzekuti vanyorese mazita avo kuitira kuti vazokwanisa kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kuru webasa msangano revagari remasungo United Residents and Ratepayers Alliance vaanoziva Mguti vati vadzoserwa kumashure neZEC nebasa ravanga vachiita rekupinda muvanhu vachikurudzira kuti vechidiki pamwe nevakuru vanyorese kuvhota kuita kuti panozoitwa sarudzo vange vachikwanisa kuvhota.
Chinhu chakanyanya kukosha chinodiwa kugadzirira kuregista kuvhota. Munhu wose ane kodzero yekuti aregiste kuvhota uye kuti avhote kana nguva yekuvhota yakwana. Saka takatarisana nezvirongwa zvatati nazvo zvokukurudzira vechidiki nevamwe vanhu vese kuregista kuvhota. Tinoti tadzoserwa kumashure chaizvo neZEC panyaya yekususpenda kwavaita registration plate yanga ifanira kutanga musi wa 6 December. Saka inoendo nguva yataide totoita zvese zvokuregista tatawana kana wacho. Zvino handisi kuziva kuti vamisire chirongwa chachakanaka kudai kwatiri zvinhu zvatidzosera kumashure chaizvo. Takatarisana nekuti isu muguta medu tine makansela anokwana kuita mana akarikolewa. Saka izvozvo mawadziwayo ose haana vamiririri.
sangano runa nezvesarudzo rakazvimirira munyika re-election resource center rashoropodza danho iri richiti izvi zvinokanganisa kuitwa kwesarudzo munyika zvakanaka nekuti ruzhinji vachatadza kuwana kodzero yavo yekuvhota. Mukuru webasa muERC vasorimon bobos bunu vati nyika yarasikirwa nemukana wakakura nekuti chirongwa ichi change chaitwa nguva yakanaka yezororo mwedzi unouya apo vanhu vakawanda vanenge vasina kubatikana nenyaya dzemabasa.
Tinoona kumiswa kwechirongwa ichi kana kuti kutaurwa hurukuro irimo yekuti urongwa hungangodaro hwamiswa chiri chinhu chatingati mukana watinenge tatotambisa kana tarasa, tingati lost opportunity muchirungu. Nekuti kana chitarisa holiday yatakapindana nayo vanhu vakawanda vanenge vari munzvimbo dzavo, vana vezvikoro vari kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana vanenge vari munzvimbo dzavo. Saka wanga uri mukana wakanaka wekuti electoral commission ikwanise kuregister vavhoti. Kana ichinge yavaregister vanhu vavowanikwa vari muvoters roll vozokwanisa kunge vachipindawo mune zvesarudzo zvinenge zvichizoitika, zvingava zvemabi elections achanga ari kumfest kota akataurwa, kana zvingava zvedelimitation kuti munhu anga angori mumuvoters roll nekuti ikodzero yake inofanira kunge ichitoremekedzwa.
Studio 7 inakwanisa kubata mutauriri wezek amai Joyce Kazembe kuti tinzwe divi ravo nezvikonzero zvekumisa chirongwa ichi sezvo vanga vasingadairi nharembozha yavo uye havana kupindura mibvunzo yatavatumira. Mukuru wemabasa muzek vautloi Leslie Gwana vati havakwanisi kutaura nesu pamusoro penyaya iyi sezvo vasiri pabasa nhasi. Asi vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano revagari recombined area residents association kana kuti CRA amai Loreni Mupasirisani vati kushayikwa kwezvikonzero zvekumisa chirongwa ichi zvinoita kuti vanhu vasavimbe nezeki zvinozoita kuti vaipomere mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka. Masangano mazhinji anoti ange atanga zvirongwa zvekupinda muvanhu vachivakurudzira kunyoresa kuvhota zvichitevera kubudiswa kwemashoko nezeki ekuti sarudzo dzekutsiva vakadzingwa nemapato avo kana vakashaya dzichaitwa nemuchikamu chekutanga chegore rinouya. Hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo munyika ichiti yakatora danho iri senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakauraya vanhu muzimbabwe vanosvika zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rekuEurope raisa Zimbabwe pakati penyika dzisiri kukoshesa utongi hwejekerere munguva yechirwere checovid-19 izvo zviri kutsinirwa nevanorwira kodzero dzevanhu munyika. Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Sangano rekuSweden reInternational Institute for Democracy and Electoral Assistance kana kuti International IDEA rinoti Zimbabwe ndeimwe yenyika dzisiri kukoshesa utongi hwejekerere munguva ino yedenda redzihwa mupengo recovid-19. Dzimwe nyika dzaiswa muchikwata ichi nesangano iri dzinosanganisira Algeria, Bangladesh, Cambodia, China, Cuba, Egypt pamwe neSaudi Arabia. Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe pamwe nekuchamhembe kweAfrica vaGolden Maunganidze vati kusungwa kwakaitwa vatori venhau vakawanda munyika vachinzi vatyora mitemo inobata nyaya dzekudzivirira kupararira kwechirwere chedzihwa mupengo kana kuti COVID-19 Containment Regulations kunoratidza chokwadi chekuti utongi hwejekerera husi kukosheswa munyika.
Ndinoona kuti pakatanga denda redzihwa mupengo muZimbabwe vatori venhau vazhinji vakapinda tsekwende mukuzama kuita basa ravo munyika yose zvayo. Isu sesangano rinomirira vatori venhau takawanikwa tichimhanya mhanya tikanyora magwaro kumakurukota ehurumende pamwe pacho tichitoendesa kumatare kuhigh court tichikumbira kuti vatori venhau vaiswe pamaessential services uye vashande vasingakanganiswi mubasa ravo. Saka ndingangoti muchidimbu takaona vatori venhau vachishungurudzwa zvakanyanya mukutanga kwedenda iri uye kodzero dzavo dzichimbunyikidzwa.
Vanorwira kodzero dzevanhu vakaita sava Pride Mukono vanoti kusaitwa kwesarudzo dzechipiri dzekutsiva makanzurana nhengo dzeparamende dzakabviswa pazvigaro zvavo kana avo vakafa
kwakaita kuti zvido zveveruzhinji zvisazadzikiswe uko hurumende ichiti kuita sarudzo idzi kwaizowedzera mukana wekuti vanhu vatapurira nechirwere checovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose kusanganisira muZimbabwe.
Zimbabwe imwe yedzimwe nyika dzatinoona dzakatadza kutevedzera utongi hwejikerere yatingati demokrasi pachirungu munguva yecovid-19. Inisewe wanumirila wako zero zivano mZimbabwe wana chicho kwa di chocho chatarwa na Institute for Democracy and Elections shukuru sei maringene kusaitwa kwa saru zozema by elections izo zanga siwa ngodai zaka ituwa mshure mekunge kumeku zingwa kwa mirile mda reparamende nema kanzura shukuru sei MTC Alliance mshure mbongampopo tuya katika mbaturavo sika utaza kutu wako zero zikunoraliza kuti Zimbabwe izina kuita zvinonge zvichitarisirwa panyaya dzedemokrasi uyezve tikatarisa tinoona kuti panguva imwe chete iyoyo dzimwe nyika musadhak region dzakwanisa kunge dzichita maelections adzo achibudirira zvikuru kwazvo saka zvakaraitwa nezimbabwe zvinoratidza kudaiwa vakaramwa vakatarisira pasi nyaya yedemokrasi yanga isipo.
Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaostalo siziva vaudza Studio 7 vari kumatebeland south uko kwavari kufamba navanelson Chamisa vachionana nevatsigiri vavo kuti vanowirirana negwaro iri sezvo vachamisa vanga vasiri kubvumidzwa kuita misangano nevatsigiri vavo munguva yecovid-19 asi mutungamiriri wenyika uye vari mutungamiriri wezanup f vaemarson Mnangagwa vachingoita madiro ajojina kuita misangano nenhengo dzebato ravo vasiziva vatiwo mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pari kuitwa misangano navachamisa pamwe nekusungwa kwakaitwa nhengo dzebato ravo nguva yapfuura kunoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Hatina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezvobudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende pamusoro pegwaro reinternational idea iri sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo munyori mubazi ravo Vanik Mangwana vanga vasati vapindirawo mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo asi imwe nhengo yezanup f vagilbert Mponda vaudza Studio 7 kuti kusaitwa kwemabai elections munyika inhau yekuti munyika manga muzere chirwere checovid-19 vachiti kuitwa kwesarudzo kwaizokonzera kupararira kwechirwere ichi asi vamangwana vakamboudza Studio 7 munguva pfupi yadarika panyaya yekusungwa kwenhengo dzebato rinopikisa kuti mutemo hautarise kuti munhu abuda mubamani vachiti anenge afungidzirwa kuti apara mhosva anomira nenyaya dzake mumatare ochenurwa nematare aya kana kubatwa nemhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana munhu akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu makumi maviri nevanomwe kana kuti 27 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchiri pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 4699 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevana kana kuti 133674. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane mazana matanhatu nemakumi masere ezviuru nemazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu kana kuti 3,680,636. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana manomwe ane makumi mashanu nezviviri zvine mazana matatu nemakumi mashanu nevaviri kana kuti 2,752,352. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemudunhu reWisconsin muAmerica vanoti vachapomera mhosva zviri pamutemo nhasi mumwe murume akapinda nemotokari yake muvanhu vaifora vachifarira kusvika kwezoro rekisimusi ndokuuraya vanhu vashanu uye kukwadza vanhu makumi mana nevasere. Botswana inoti yakawana mari inosvika mamirioni maviri nemazana manomwe ezviuru zvemadhora kubva kuvanhu vanovhima nzou gore rino. Vakuru vakuru muBotswana vanoti mari iyi yakapetwa zvinodarika kaviri kubva pamari yati yawanikwa mumwaka wekuvhima kwemakore manomwe apfuura. Botswana yakabvisa kurambidzwa kwekuvhimwa kwenzou muna 2019 uye gore rino yakapa marezinesi mazana maviri nemakumi masere nemanomwe ekuvhimwa kwenzou. Asi vanopikisa vanoti kuvhimwa kwenzou kunofanira kumiswa. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vari kutarisirwa nemusi wechina kuparura bhajeti ravo regore rinouya vachivimbisa kuti rinenge rakanangana nekusimudzira varombo. Zvimwe zvirongwa zvavanoti vari kuda kuita zvakanangana nekuwedzera mari inobatsira vana vanonetseka panyaya dzechikoro yeBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Bhajeti iri riri kuuya apo ongororo yakaitwa nebhanga guru rinokweretesa mari reWorld Bank yakaburitsa pachena kuti vanhu mamirioni manomwe nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 7.9 million vari kunonga svosve nemuromo muZimbabwe. Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vatendawo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi.
Isisu sevashandi taitarisira kuti bhajeti yegore rinouya titange tatobva pakubhajeta nezimudhola toita zva 2009 muna March patakatanga kubhajeta neUS dollar. Ndiyo chinhu chekutanga. Chechipiri, sevashandi tutarisira kuti hurumende ngaise mari kune varombo. Tikuona zvipatara hazvisi kuwana attention kana priority. Zvikoro zvosimudzwa, vashandi vehurumende vopiwa mari because tinoda kuti tione maservices ehurumende achisimuka nekuti vashandi vanenge vachipiwa mari. Zvekare tinotarisira kuti vange vaita chikwama chinoita kuti vanoda kutanga mabhizimisi vakwanise kuwana ruvatsiro.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati pane zvakawanda zvavari kutarisira mubhajeti vachiti
mafuta edzimota emunhu anodhura ne 35 cents parita rimwe chete rega rega kudarika mari inobhadharwa nenyika dzese dziri mudunhu resadhak. Izvi zvinoita kuti zvigadzirwa zvese zvemunyika yeZimbabwe zvive zvinodhura uyewo mitengo yezvinhu ikwire sekuti mafuta edzimota ndiwo anofambisa ndingangoti upfumi hwenyika.
Ko pamari inotambiriswa vashandi vehurumende vaBoroma vati izvi zvine njodzi yei? VaBoroma vanotsanangura. Mari yacho inobva kupi? Tabvunza vaBoroma. VaBoroma vativo mimwe mitero inofanira kubviswa sezvo vemabhizimisi mashoma vari kuroverwa musagi sekiti.
Mutero unozikamwa sekuti intermediated money transfer tax kana kuti IMT tax unongozikamwa sekuti 2% tax ubviswe pamari yemutero inobhadharwa nevemakambani inozikamwa sekuti corporate tax. Sekuti hurumende iri kubata mari yakawanda zvikuru kubva kumune vemabhizimisi vashomane vanobhadhara mitero yavo nemazvo. Vazhinji munyika, vazhinji vane makambani echidiki nevamwe vakazvimirira vega havasi kubhadhara mari yemutero.
Sachigaro rimwe sangano revemabhizimisi reAfrica Round Table vaOzo Bina vatendawo kuti vemabhizimisi vari kutsenga mandire nemavende vachiti vanodawo kubatsirwa.
Zvinhu hazvina kumira zvakaringana mumakambani umu. Izvozvi izvi iro bhangi guru rehurumende rakabva rachinja zvakare raakuti mari yose inenge ichikwereteswa taakufanirwa kukweretesa mari iyoyo nezvikwamu zvinokwana makumi matanhatu muzana. Zviri kureva kuti izvo mari yemabasa kuenda kumabhanga haichakwereteka. Apa makambani acho ari kunetseka nenyaya dzemagetsi. apa zvese zvekuti tinge tichisa mitengo pazvinhu zvatinogadzira zviri kunetsa.
Kunyangwe hazvo mapazi ehurumende akati ari kuda mari inosvika matrillion matatu, vanxube vanoti mari iri muhomwe mavo yebhajeti regore rinouya inosvika mabhiriyoni mazana mapfumba muchete kana kuti 900 billion. Munhau dzemitambo, Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika yanwa muto nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemasebles chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup kuJapan. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Rugby Union vaAaron Jani vaudza Studio 7 kuti vari kuronga mitambo nezvikwata zvepamusoro-soro pasi rese senzira yekusimbisa masebos mumitambo yeAfrica Cup iyo ichashandiswa zvekare senzira yekuenda kumakwikwi epasi rese eWorld Cup.
Kutarisira kuti tikatamba kuSouth Africa tombotambo nedzimwe nyikawo dziri dzine ranking iri yakati kwirirei kuti zvitipo mukana wokuti tiimprove ranking yedu tisati tatamba neIvory Coast.
Zimbabwe iri kusangana neIvory Coast makota finali Africa Cup. Mutambo uyo vajani vanoti unoda gadziriro yakasimba kuti chikwata chavo chikunde.
Ivory Coast yakasimba kupfuura mamwe matimu atatamba kuma group games. I'm sure kuti vakomana vedu vekutechnical, ma coaches nema manager vachatraga kuti tiwane kuti tingawane mamwe magema atingatamba tisati tasangana neIvory Coast kuti tiwane chinguva chiri nani yekuti tivadye.
Ivory Coast yakasimba zvikuru uyezve yakabudirira kuenda World Cup ya 1995 ichitsiva Zimbabwe iyo yaive yamirira Africa makundano a1987 na1991. Mukusvika makota finali, Ivory Coast yakarova Namibia iyo iri pamusoro-soro murongwa wezvikwata zverugby muno muAfrica. Captain weMasebos Hilton Mdariki anoti chikwata chake chinofarira kusunga dzisimbe kuitira kuti chidarike panzou dzeku Ivory Coast.
Tinoziva kuti chikwata cheIvory Coast chinokwanisa kutamba. Chakakunda Namibia muma Africa Cup muno. Saka tinofanira kutopinda mugame iro ritakashinga. Tichiziva kuti chikwata chinokwanisa kutamba.
Mumakundano mamwe chetewo, Namibia iri kusangana neBurkina Faso, Kenya itamba neUganda, Senegal ine Algeria. Africa Rugby haisati yazivisa kuti mitambo iyi ichatambwa rini sezvo iri kuongorora mamiriro ekunze yakatarisana nechirwere cheCOVID-19. Tunisia yakabuda makwikwi aya yaramba kushanya kuZimbabwe nemhaka yeCOVID-19 iyoyo. Zimbabwe yave nemakore makumi matatu ichikundikana kuenda World Cup, izvo vajani vanoti zvinofanira kugadziriswa rwendo runo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dambudziko rekushayikwa kwemvura muguta reHarare rotaurwa nezvaro mudare reparamende. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti haasi kufara nedanho rakatorwa neZimbabwe Electoral Commission rekumbomisa chirongwa chekupinda ichinyoresa vanhu kuti vakwanise kuvhota. Zimbabwe Rugby Union inoti ichabika dombo kusvika yanwa muto nechinangwa chekuti chikwata chenyika chemasebles chibudirire kuenda kumakwikwi e2023 World Cup. matambe atasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuizika pisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 23 kuLwezi 2021 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
If you check our population, it's mainly young people, so we are going to go for them, so we are going to go out to go to schools, to go to churches, go to the people who need to be vaccinated. Before schools close, we'll be there in the schools to make sure we vaccinate them.
Uhulumende uqina ngokuthi kusiyaphela umnyaka ukhangelele ukuba esehlabe abantu abangu 10 million ijekiseni ye COVID-19 lancanje okwamanje sokuhlatshwe abangu 3 million.
Edanisayo kakhulu kithi abaphakathi athina kwezombangaze ngiyakholwa nakulabo abamele amalungelo abantu. Isizathu sisenzalo ukuthi kulilungelo ukuthi umuntu ebhalise ukuthi evota.
Inhlanganiso esizimeleyo zisola ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokumisa uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngolwesine uza kwethula uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende National budget yomnyaka ozayo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Lanxa sokuhlatshwe abantu abayizigidi ezintathu kuphela 3 million ijekiseni ye COVID-19, uhulumende ulokhe eqina ngokuthi kusiyaphela umnyaka ukhangelele ukuthi inani leli libe selikhwelela yaku 10 million. Okuyinto incwadi kwezempila kahle ezithi liphupho nje. Kubika uMavis Gama.
Ukukhulunywa nguhulumende kuza kusasele ukuthikaza kwabantu ukuyahlatshwa ijekiseni lokuzivikela njalo sekusele inyanga eyodwa nje ukuthi umnyaka uphele. Umsekeli womphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro utshele intatheli zindaba ukuthi ziningi indlela uhulumende azazisebenzisa ukukufeza lokho okugoqela ukuyahlaba ontanga ezikolo abaleminyaka esukela kwelithumi lasithupha kusiya kwelithumi lasikhombisa 16 to 17 years.
Because if you check our population, it's mainly young people, so we are going to go for them, so we are going to go out to go to schools, to go to churches, go to the people who need to be vaccinated. Before schools close, we'll be there in the schools to make sure we vaccinate them, and that's the way to go. More awareness like I'm doing, more of our visits, and we have put out a lot of mobile trucks and people to go into the community so that we really vaccinate those who have not yet been vaccinated. So it's a thing that needs a lot of effort. That's what we are doing.
Ungakhangela abantu bakithi iningi ngabasakhulayo kungakho sizakuya kubo. Sizakuya ezikolweni emabandleni zokholo ukuya ebantwini abadinga ukuhlatshwa leli jekiseni. Sizakuba sikhona ezikolweni zingakavalwa ukuba liqiniso ukuthi sebehlabile. Imikhankaso njengalokho engikwenzayo ukuyabathekelela njalo sesihambise abantu bethu ngemota ama-mobile trucks ukuthi bangene emphakathini ukuze sihlabe labo abangakahlatshwa.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo uMnumzana Dumisani Moyo ukhuthaza uZulu ukuba asekele inhlelo zikahulumende ezinje.
Ngoba lapha eZimbabwe i-health situation yethu lapha emaclinic langaphi asilungelanga ukuthi singalwisana layo le virus, ingasiqeda kakhulu okunye kwamagama. So sicela uhulumende enze lokho okumele kwenziwe ukuze lingamemetheki leli gciwane, njalo labantu benze lokho okumele bakwenze ukuze njalo bangalitholi, okunjengokuthi bangaxhumani labantu lapho kulabantu abaningi khona, njalo bafake lawo ma-mask. Sesibona ngani akusenziwa kakhulu uma sibona abantu e-town lapha emabhasini.
Kodwa unkosikazi Patience Ngwenya waseHarare yena uthi lokhe engakalihlatshwa ngoba lokhe esesaba.
Lento esizibonayo kuma WhatsApp lesizizwayo ukuthi after kuboma 3 years uyabusutshwa benny face, awusazali, and nxa usiyahlaba laphana ngizwa kuthiwa bathi uma ugula awuhlabi. Abakuhloli ukuthi ungabe ulomkhuhlane, abakubuzi ukuthi uyagula, baphambi kokuhlaba kuphela.
Umfundisi Wayson Dutch webandla le-United Evangelical Church uthi okwenza uZulu athikaze ukusilela kolwazi lendlela imikhankaso ye-COVID-19 ephathwa ngayo elizweni.
Kwanzingwe ukuthi mini bahamba kwamila masoja bayefane kumile a-medical doctor anema-gloves anesipho yokuthi munogeza maoko enyu munoita sanitize kabhodhora kana kapera tenda rekambo amuna kuita izvo. People are left with no information. What they do now is, if I see a policeman, I'll cover up my face, my mouth. If I pass, I put it down. The nation was supposed to be sent men everywhere. My posters, my other records. Hey, when we use media, don't use my campaign.
Endaweni yokuthi lapho owakulomsocha khona wakumele kube lo dokotela egqoke amagovolosi akhe elesepa efundisa abantu ukuthi bageze njani izandla zabo kanye lokusetshenziswa kwesanitizer. Akalikwenzanga lokho, abantu basala bengelalo ulwazi. Asebekwazi ukuba ngingahlangana lepolisa ngiyagqoka kuhle leyo maski engedlula ngiyehlise. Wakumele lolu lwazi lutholakale yonke indawo.
Abezempilakahle baveza ukuba ekutshoneni kwaizolo bese befika phose izigidi ezintathu 2,752,352 asebelihlatshiwe wonke amajekiseni ngemva kokuhlatshwa kwenkulungwane phose ezinhlanu 4,659 ijekiseni lesibili. Baveze njalo ukuba sebefika phose izigidi ezine 3,680,636 asebelihlatshwe elakuqala leli jekiseni ngemva kokuhlatshwa izolo kwabazinkulungwane ezedlula ezithoba munomunye 9,479. Sekulabantu phose inkulungwane ezilikhulu lengxenye 133,674 eZimbabwe abatholakale belalumkhuhlane, kuthi abedlula kancinyane ikhulu lenkulungwane 128,465 kungasebasila kiwo abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,699 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu lwaqhamukayo lolu bhubhane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezisole ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngokumisa uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo olwe-mobile voter registration. Uhlelo lolu belumele luqale mhla ka 6 ngenyanga ezayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Incwadi elotshwe ngabe-ZEC yazise ukuba Isimise uhlelo lolu ngesikhathi inhlanganiso ezizimeleyo bese zilumelele ngamehlo abomvu kodwa ayiphanga izizathu. Obona ngokuhlola komsebenzi ku-ERC umnumzana Solomon Bobosibunu uthi kudida ingqondo okwenziwa ngabezek.
We think as an organization that missed the opportunity in terms of getting so many of the young people, same voters, those that have just acquired identity documents, you find that it was very difficult for people to get access to these documents. And all of a sudden, we find ourselves in a situation where the hopes have been raised up to the point where everyone now was expecting the process to start and then they participate in the process.
Sikhathazekile ngokumiswa kohlelo lokuvota. Sibona ngani lokho kuzaphazamisa ukuba sithole abantu abasha abaningi ikakhulu abaqala ukuvota lalabo abasanda kuthola izithupha. Wonke umuntu ubeselumelele uhlelo lolu.
Uqhubeke ethi bona kade sebelungele ukuthatha ithuba lokuhlangana labantu bekukhefu.
Because holidays present an opportunity for people to be in spaces where they are comfortable, where they are not in colleges, where they are not in schools, and they have time to register as voters. And once the commission gets into their committees, people enjoy the access of the access to the process.
Ikhefu liyanceda ukuba abantu batholakale bebhalise ukuvota. Ngokumisa uhlelo lolu nxa sikhangela isikhathi sezulu lomkhuhlane we-COVID-19 singabe sesiphazamisekile.
Owake waba ngummeli weBinga South edayele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomunye wabasola iZEC.
Udaba lokuthi iZEC isisuspende bisikhansele iBlitz akade kufuze yenzakale mhla ka 6 December iqalise mhla ka 6 December kusiya phambili. Ngibona ngani into edanisayo kakhulu kithi abaphakathi athina kwezombangazwe. Ngiyakholwa nakulabo abamele amalungelo abantu. Isizathu sisho njalo ukuthi kulilungelo ukuthi umuntu ebhalise ukuthi evota. Siyakwazi ukuthi khona uhulumende kamnankagwa usetshile ukuthi khona ku-first quarter ukuthi kusiyafika uMarch kuyabe sokubela ama-by-election.
Umholi weZEC unkosikazi Priscilla Shigumba kunyanga edluleyo ube ethe iZEC izaqala uhlelo lokubhalisa abantu ukuvota elizweni lonke. Imizamo yokuthola amazwi esikhulumeli seZEC unkosikazi Joyce Kazembe ehlule. Kodwa umnumzana uTloyile Sligwana uthe kakho emsebenzini ukuba akhulume ngodaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Uzulu wakobulawayo useveze imbono ehlukeneyo ngohlelo lokukhuthaza izakhamizi semaphandleni ukuthi zibhalisele ukuvota kukhetho oluzayo ngobunengi oluqhutshwa phansi kwesihloko esithi Ekhaya Vote 2023. Lolu hlelo lusungulwe izinhlanganiso ezizimeleyo ezedlula amachumi amabili ngolwesihlanu. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abe Public Policy Research Institute of Zimbabwe bathi banazelele ukuthi ngomnyaka ozayo sekuhlelwa izigaba zokuvotela emandebeleni balakho ukulahlekelwa ngezinye zezigaba uma inani labantu ababhalisela ukuvota liphansi. Umnumzana Sidumo Bebe wale inhlanganiso uchasisa ngomkhankaso wabo lo.
Besilontsha uhlelo olukhangelele ama first time voters ama 18 years to 22 years old ukuthi nabo bahambe bayobhalisa sizabancedisa ke ukuthi bayo kalisa ukwenzela ukuthi bavote ngoba kuza kwenziwa idelimitation eyiyo ezadala ukuthi nxa sithi siyakhangelisisa nxa abantu bengazange babhalise ngobuningi babo ukuthi bayevota ama-constituencies yethu azaphunguleka kakhulu. Mhlawumbe sigcine sesile 9 i-3 yonke ihambe ngoba inumber of people ababhalisileyo kathesi kobulawayo iyenela abantu ama-constituencies angu-9.
Olwela amalungelo oluntu ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-ibheji likazulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo ugcizelela ukuqakatheka kwalolu hlelo.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi kulontshwe Ekhaya Vote. Kulusizi ukuthi uBulawayo usephethwe ngabantu abangasibo bakobulawayo. Abantu bakobulawayo abasaparticipate ukuvota. Ubusuzibuza ukuthi ba defend kanjani idorobha, ba defend kanjani isizwe sabo ngoba uma ukhuluma ngokudefender ukhuluma ngokuthi abantu emat north emat south gobulawayo futhi bephakame in numbers to go and demonstrate ukuthi ababuswa kude ngokuyavota so uma bengekela ukuyavota bekhalale kuyangena bemzini
ukansela ka 22 enkulumane umnumzana Rodney Jele uthi uhlelo lolu mhlawumbe lunganceda ukuba abatsha babe nedlabuzane lokuyabhalisela ukuvota
uhlelo lolu luqhakatheke kakhulu ngoba liyasincedisa ukukhipha abantu ikakhulu intsha ukuthi ihambe iregister ukuvota ngoba sikhayinele ukuthi intsha yona le kube yi-US ibambayo ibe ngama responsible citizens ngoba at the end of the day responsibility yabo yokuthi bethi register to vote and at the end of the day bethi vote futhi kuma elections azabuya so lolu luhlelo olusisizayo thina ukuthi sincedisane lezi esingaluzi lama constituents ikakhulu kobulawayo ngoba sikhangelele le mfanelo okumele zibuye kobulawayo ukuthi zibuye zigwanile
ilunga ledale lephalamende unkosikazi Sichelesile Mahlangu uthi luhlelo oluhle ukhuthaza abantu ukuba bayibhalisela ukuvota
lushelo eluhle kakhulu oluzenza abantu bakhuthale esikufisa ukuthi njengoba sesibontshile i-hashtag ekhaya vote 2023 ayehle ihambe yefika phansi ebantwini abantu babekwazi ukuqakatheka kokuvota babekwazi ukuqakatheka kokuregister so that njengoba singabantu bakobulawayo sikhangele ukuthi singaluza amanye ama-constituencies ethu instead of ukuthi siluze ngicelisa ukuthi abahlali bakobulawayo ebahlali nje bonke bemathebuleland asiphumeni siye-register so ngisebenzela ukuthi singaluzi in fact sigain ama constituencies so that sibe na representation eningi eParliament
osakhula okhubazekileyo osuka ku 128 eCountry Park usuku oluhle mhlanga ukhuthaza abasakhula ukuba bayibhalisela ukuvota lokuvota
andiluhlelo oluhle kakhulu olokukhuthaza ontanga ukuze bavote njengontanga ngibona ngathi yithi kusasa lempilo elandelayo so ngiluhlelo lomntando lenziwe civic society ukuthi sizame ukuattract sizame ukulwa ontanga ukuze ba register ukuvota ngithabela ukuthi bekula ma organization as far as emakhaya le or MYDI imadobo ikurisk
abe commission ebona ngezokhetho eZimbabwe election commission labo bayawusekela umkhankaso oyehashtag ekhaya vote 2023 bethi luhle njalo lwenza umsebenzi wabo ube lula ngoba ngemva kokubalwa kwabantu ngomnyaka ozayo bazaba lohlelo lokubumba izigaba zokuvotela njalo ngenani elikhona laba bantu ababhalisela ukuvota okwamanje ubulawayo ulakho ukulahlekelwa izigaba ezintathu ngakho abantu bakhululekile ukuya emahofisini abo ukuyabhalisela ukuvota ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
singene kwezifela kwamanye amaswe
Polisa asesigabeni saseWisconsin kwelemelika abika ukubana umuntu ovuke ubhova washayela imota yakhe kwabakade befola emcimbini oChristmas Parade wabulala abantu abahlanu lokulimaza abaphose bafike amashumi amahlanu 48 ubekeke waxabana labomdeni ngaphambilini ngakho ke akula kunakanela ukubana umsebenzi wamalicatsha ama-terrorist umongameli Joe Biden welemelika usekhethe ukuthi umnumzana Jerome Powell aqhubeke ephethe isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo webhanga elikhulu nelizwe le-Federal Reserve uBiden uthi uPowell udlale indima enkulu kakhulu ekuncediseni ilizwe ukubana lehlise ingozi yokugudeka komnotho okubangelwe ukuqhamuka kobhubhane lwe-coronavirus
Kwezenotho umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ngolwesine uza kwethula uluhlu lwemali ezasetshenziswa nguhulumende ngomnyaka ozayo i-national budget yona athi izaqakathekisa inhlelo zokuphathisa abaswelayo Unqobe uthi njalo imali enengi iza kuya kugatsha lwezempilakahle lolwezemfundo lona olulohlelo lokubhadalela abafundi abaswelayo esikolo olwebeam. Uthi ukhangelele ukwethula ibhajethi ye 900 billion Zimbabwean dollars lanxa nje ingatsha zikahulumende zibikwa zisithi zifuna imali engena ku 3 trillion Zimbabwean dollars. Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi ngaphandle kwenhlelo zentuthuko uNcube kumele ethule ibhajethi le ngemali yaseMelika ngoba eZimbabwe ingahleleki kuhle ngenxa yokulahlekelwa luhlonsi.
Sithi aluba nje uhulumende uyavuma ukuthi atshintsheke imali yesisebenzi sayo kusobala ukuthi imali ekhona okwamanje iZimbabwean dollar so imali singathi ungabhajetha ngayo kube ngama figures kumbe inombolo ezingakunceda la kusasa. Into yakuqala isukuyikhangelele ukuthi aluba uhulumende uya consider ke ukuthi achinje ibudget ke abesefaka ke ngemali yangaphandle kwamazwe. Okwesibili njalo ukuthi ahambise imali kulabo abaswelayo singathi ngesilungu bathi i social welfare kumbe ama social services.
Wengeze wathi uNcube kumele asungule njalo isikhwama sokuvuselela amankampani adilizwe ngomkhuhlane we-COVID-19 ukuze izisebenzi ziphathiseke. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena uthi bafuna uNcube afake imali kunhlelo zamanzi.
Sikhangela ukuthi aqakathekise indaba yamanzi koBulawayo, iGwayishangani Lake iphutshe, kwezokusithi pipeline okumele ifike koBulawayo layo iphutshe kweze ukuthi abantu bakoBulawayo bangaswela amanzi. Okwesibili, sikhangela ukuthi aqakathekise imigwaqo ogoqela umgwaqo wenkaya Bulawayo, Cholocho Bulawayo, Kezi Bulawayo, Matopo Bulawayo, ngoba imigwaqo emidala kodwa esiyagugudekayo engasasebenzisi kuhle laba abahambisa izimoto zabo emigwaqweni. Okwesithathu, izikolo ziyasilela ezigabeni zonke zelizwe. Sikhangela ukuthi uhulumende aqakathekise ukwakha izikolo zibe nengi.
Sibuze ingcweti kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ukuthi kuyini afuna uNcube ukuqakathekise kubhajethi le.
Sikangele ukuthi aformulate a policy as a guide ama fiscal authorities ukuthi athole exchange rate eyiyo, ngoba indlovu ephakathi kwe-economy yeZimbabwe kathesi i-exchange rate, ngoba exchange rate eyenzakalayo ku-formal ne-informal i-difference yona leyana iyenza bayebe note, iyenza bayebe bengabayanga. Kathesi okusenzakala sokreatwa kale arbitrage, i-arbitrage esihlale sikhala ngayo inyanga ngeminyaka isibuyela ukukreatwa nge-wide difference between the official exchange rate and the parallel exchange rate. Then bese sikhangela indaba zama-taxes ukufuza ancedise ezisebenzi ukuthi zithole evalo emalini yabo kayi-increase i-tax band ethekswa ngurhulumente. Njalo bese sikhangela ama-allocation towards ama-ministries are crucial njenge-education le-health.
Isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana Efihlela Ncube uthi lanxa kukunengi okukhangelelwe nguZulu odlala uklubhu, kabone uNcube ephuma lolutho olubambekayo.
Inkinga yebhajethi kuso sonke isikhathi ukuthi kayikhangeli izinsizi zabantu. Bakhangela okusemaphepheni, okusemabhukwini, bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, bakutshela ukuthi imisebenzi iyadaleka, ibe imisebenzi edalwe emaphepheni ingekho e-industry, ingekho lapho abantu abaphila khona. Bakutshela ukuthi umnotho uyakhula, umnotho ukhula emaphepheni, emabhukwini, kodwa ungakhuli lapho abantu abaphila khona. Yona leyo nto yenza ukuthi ibhajethi abayenzayo ingahambisani lalokho okufunwa ngabantu. Ngakho-ke kuzadingeka ukuthi kuyona ibhajethi badinge indlela yokwenza lokho okufunwa ngabantu, badinge indlela yokwenza lokho okuhambisana lempilo ephilwa ngabantu suku ngosuku. Abantu abangela school fees, abantu abangela imali yokubhadala ezibhedlela, abantu abangela msebenzi, abangela imali yokuthengela abantu ababukudla, yiyo impilo ephilwa ngabantu abavuka besiyahlala ebanki belinda imali bengayitholi.
Umthuli Ncube uthi uhulumende wenelise ukusebenzisa i-$400 billion yebhajethi yanyakenye ekwasala enye imali iseplus ngesiNgisi. Kodwa umnumzana Japhet Moyo uthi akula bufakazi obukhanyayo kulokho.
Kungaba liqiniso ukuthi uhulumende usala ele mali, kodwa akutsho phela ukuthi uhulumende uyasuthisa ke konke okufunakalayo. Siyabona izisebenzi zikahulumende ziyakhala kakhulu ngapha uhulumende ekhuluma nge-surplus.
Lanxa uhulumende sithi umnotho uyathuthuka, abanye bathi uqhubeka ubhidlika. Ngokunjalo bafuna uNcube athathe amanyathelo aqinileyo okuvuselela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo lokuhlanzeka olwe-Environmental Management Agency soluqale ukuthatha amanyathelo okumisa ukusetshenziswa kwemigodla yamaplastiki eyokufakela impahla lapho ithengwa emavinkilini. Ugatsha lolu luthi lufuna ukuba kusiyafika umpalakazi womnyaka ozayo ama-plastic bags abe engasasetshenziswa eZimbabwe ngoba esona imvelo. Lufuna kusetshenziswe amaphepha abolayo. Kubika uBathabile Masuku.
Lokhu kwamukelwe ngabezitolo abaningi, kodwa bethi kumele abohlangothi lwe-EMA baqinise imfundiso kuzulu ukuze abone ukuqakatheka kokulondoloza imvelo lengozi ezibangelwa yilokhu. Unkosikazi Amukela Sidange, obona ngokufundiswa kukaZulu oyisikhulumeli se-Environmental Management Agency, uchasisa ukuba kungani sebethatha leli nyathelo.
Ayingcekeza esukela emaphepheni ohlobo lweplastic aluya lusanda umhlaba wonke, ngitsho lakanye eZimbabwe sithola kuludubo olukhulu, ikakhulu singakhangela ukuthi ingcekeza yonke egaywa elizweni ngomnyaka aphose i-18% ingcekeza yohlobo lwamaphepha eplastic. Ukuthi wonake ngindaba yokuthi kaboli ayahlala okwesikhathi eside ekuyo imvelo yethu, ayaphetshulwa kalula ngumoya, ufice nje esegcwele indawana yonke kuyo imvelo yethu.
Uqhubekela phambili unkosikazi Sidange esithi uhlangothi lwakhe lunxusa uZulu ukuthi acabangisise ngezinye indlela ezingasetshenziswa ukuthwala impahla.
Ingqobo esipha ilizwe ukuthi asikeni sikhangele uhlobo lokuthwalisa impahla ama-carrier bags angenzwanga ngohlobo lweplastic, ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sehlise inani lengcikiza lama-plastic yethu, ukuthi njalo ilizwe lenelise ukuthi lihambelane lemikhankaso yonke yomhlaba wonke, njalo kube lula ukuthi sibe nendawo ehlanzekileyo ebukekayo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association iBVTA, uthi ukumiswa kokusetshenziswa kweplastic bag kutsho ukuba sekulamanye amathuba kulabo abaphila ngokuthengisa.
So silenhlelo ezenzayo zokuthi sigqugquzele abasebenzayo ukuthi bemukele inhlelo zokulondoloza zemvelo. Lokhu kutsho ukuthi ke abantu abasebenzayo sokulethiwa lokuthi baqalise ukulungisa ezinye impahla zokusebenzisa ezitolo, amabhaskiti. Ngeke sithi ukuthi kuvalwa kwe-paper bag sokusitsho ukuthi sokusiwa ibhizinisi lalabo abathengisa ama-paper bag abasebenzayo. Hayi, ngumlando ukuthi labo bavula amehlo bebona amanye amathuba angakubamba.
Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi kuyadingeka ukuba uZulu afundiswe indlela zokulondoloza imvelo.
Kungumkhumbulo omuhle ukunqanda indaba yokumemetheka kwezibi, kodwa keqinisweni ukuthi i-EMA sokufanele kube nama-programs ukuthi i-public ikuzwisise ukuthi kungani amaplasi angafanelanga asetshenziswe. Abantu batshele bazwisise bafundiswe, kwenzela ukuthi sonke sibe yingxenye yale program, ukwenzela ukuthi sigcine idorobho lethu kumbe sigcine iZimbabwe yethu ihlanzekile. Asisebenzeni ndawonye, so i-EMA ayiqala ifundisa abantu kakhulu, kwenzela ukuthi ihambele abantu.
Kuncwadi ebilotshelwe inhlanganiso emele labo abathengisa impahla, abohlangothi olwe-Environmental Management Agency bachaza ukuba sebethatha amanyathelo okuthi lapho kufika umpalakazi ngomnyaka ozayo kube sokwethulwe isiqondiso sokumiswa kokusetshenziswa kwemigodla yeplastiki. Ingcekeza yamaphepha eplastiki egaywa ngomnyaka elizweni ifika phose amachumi amabili ekhulwini ye-18%. Abe-EMA bathi ingcekeza yeplastiki kayiboli, kungakho lokhu kudala ukuba ihlale ikhona kwesikhathi eside, ingcolisa njalo ibulala imvelo. Ngomnyaka ka-2017, ilizwe leZimbabwe limise ukusetshenziswa kwemiganu e-K-Light ngemva kokuba ibisidala ingcekeza eningi elizweni kanye lengozi kumpilakahle kazulu, izifuyo kanye lenyamazana zendle ikakhulu inyoni. Ngimele Studio 7 kwaBulawayo, nginguBathabile Masuku.
Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo, Nkololokwana waMatukanduna.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.